Maniraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 17, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program. Asi vamwe vanoti chikafu chiri kunzi chiri kuenda kumatunhu ose ichi hachisi kuwanika munzvimbo dzose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze razivisa kuti dutu mupengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi asi ranga risisina ukasha sehwarainge richitarisirwa kuve nawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vati zvichitevera kutara kwavakaita mwaka wekurima wa 2023-2024 sedambudziko rinoda rubatsiro nechimbi chimbi kana kuti national disaster zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program. Vamunangagwa vataura izvi pamusangano wemakurukota wekupedzisira wegore rino wavaita kumuzinda weState House muHarare. Mutungamiri wenyika vabatawo nyaya dzakasiyana dzinosanganisira kuvakwa kwedzimba, utano nekushomeka kwemagetsi munyika izvo vati hurumende yavo iri kugadzirisa. Ngatinzwei vachitaura.
It is encouraging that the houses stock in our country is not nicely made, improving in both quality and quantity. Government will, for this part, continue to churn their resources.
Zvino tikurudzira kuti nyika yedu iri kuvaka dzimba dzakanaka nemuvakiro wechizvino-zvino. Hurumende kudivi rayo icharamba ichiisa mari muzvirongwa zvekuti veruzhinji vawane pekugara. Tiri kuramba tichisangana nekushomeka kwemagetsi munyika nekuda kwekuderera kwekugaiwa kwemagetsi kukariba hydropower station. Tinoramba tichikurudzira kutsvagwa kwedzimwe nzira dzekuwana nadzo magetsi dzakaita sesola. Panyaya yenzara, kubva zvatakazivisa kuti nyika iri mudambudziko mumwaka wa 2023 kunosvika 2024 nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa neEl Nino, tiri kuramba tichipa rubatsiro kune vari munzara pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program.
Aranga ari mashoko emutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa avataura kumusangano wavaita nemakurukota muHarare nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Munozava Zininga, ndatobuda hangu kuseka ndichiverenga zvataurwa nemukuru vachitarikura kuti nyaya dzemagetsi vagadzirisa ende vari kufara nebasa guru riri kuitwa. Asi nhasi uno vachitotaura izvozvo, nyika yese zvayo yeZimbabwe haina magetsi. Izvezvi tiri pa national blackout. Asi ndopatiri kunzwa ivo kuti vari kufara nekugadzirisa kwavari kuita dambudziko remagetsi muZimbabwe. Saka tiri kutoti vematenga vatotionawo kuti aiwazve chokwadi ngachibude kana mumusangano wemumamhenu kana magetsi aendawo, ndokuti kana vasina majenereta nezvimwe zvakadaro daro zvekushandisa havana magetsi izvezvi vachiita musangano iwowo.
Vabatawo nyaya dzezveutano, mabatawo zvipi apa?
Muzvipatara tiri kutoona kuti nanhasi hamuna zvikwanisiro. Madokta mazuva mashoma apfuura vana chiremba vanga vachitoti ko mari yeshuga tax iri kubatwa nevamuturi nxuve kubva gore rapera iripi, iri kushanda chii, mishina yemakensa yezvimwe zvirwere iripi, mari iyi payakanzi iri kubatwa yakati ichashandiswa kuti zvipatara zvedu zviwane zvikwanisiro. Asi tiri kuona kuti nanhasi uno hakuna kana mishonga, mishonga zvayo yakaita semaparacetamol. Saka kana tichi mutungamiriri wenyika achizoti zvinhu zvinenge zviri kuita nani health sector yedu, vachibotaurawo zvekuti ndekuti vakarwisana necholera, cholera yegore rinoiri.
Imwe nyaya yavakosha yavanongedzera ndeyenzara munyika. Madzidzawo zvipi ipapo?
Nyaya yehanga, tisade kunyepirana. Ivo vanogara vachitaura kuti hakuna achafa nenzara muZimbabwe. Ndopa vakangonanga ipapo. Saka vakanzwa kuti hapana pabhotaurwa kuti kune munhu akafa nekuziya nenzara voti tagona. Munyika muno mune nzara. Vanhu vangasadonha hake kuti munhu akadonha akati D akati Z nenyaya yenzara. Asi hazvirevi kuti haka ari kuguta. Mbabvu dziri kubuda idzi, vana vadiki vari kufamba mbabvu dzichi kuti unodziverenga kuti 1 2 3 4.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kweveruzhinji reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naEvans Sininga weStudio 7.
Sekutarisira kwatanga taita, Chido akapinda nekunzvimbo dziri kumabuda zuva kwakadziva kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department razivisa kuti dutu mupengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi, asi ranga risisina ukasha sewarakanga richitarisirwa kupinda nawo, uwo rakapinda nawo mune dzimwe nyika uko rinonzi rakatora upenyu hwevanhu pamwe nekuparadza zvakawanda. Bazi iri rinoti dutu mupengo iri ratanga kusvika munzvimbo dzakadai seMurehwa, Nyamapanda nemutoko kumashonaland East. Vanoona nezvemamiriro ekunze musangano iri vababa Maketa vanoti nekuda kwedutu mupengo iri mvura yanaya zvikuru munzvimbo zhinji dzenyika, asi vanga vasati wanzwa kana kuine dzimwe nzvimbo dzatarisana neukasha hwanga wakagadzirira. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Sekutarisira kwatanga taita, Chido akapinda nekunzvimbo dziri kumabuda zuva kwakadziva kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe, kunzvimbo dziri pedyo nekubhodha reNyamapanda, asi vazhinji vanodaro vasina kunzwa kufamba kwake nokuti akanga apera simba chose kuburikidza nokufamba kwaakaita zvaakapinda muMozambique, Malawi nokudzokerazve muMozambique nokuzonge akuya muno muZimbabwe. Mafambiro aakaita akamupedza simba chose nokuda kwemhepo yakanga ainayo uye nokunaya kwayakaita mukufamba kwayo. Nokudaro payapinda muZimbabwe yanga isina mhepo yakanyanya iyo yakambenge ichitarisirwa pakutanga, zvokuti pakunaya kwayo yanga ichinaya zvakadzikama zvisina uturu kunzvimbo zhinji.
Vamwe vanoti vari kuona mvura yakawanda chaizvo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Munotarisira kuti izvi zvichange zvichiitika kwenguva yakareba sei?
Pari zvino tinotarisira kuti iko zvino yava pakupfira kwayo payava iko zvino, zvokuti haichagoni kutopatsanurika pakati payo nemakore mamwe agara tinawo munyika medu meZimbabwe. Uye tingade kuzivisa veruzhinji zvakare kuti munguva ino yatiri tine imwezve mvura yatiri kutarisira iri kubva mumakore atakanga takatarisa achifamba kubva madokero kwenyika yedu yeZimbabwe achifamba kusvikira pakati penyika. Mvura iyi tinotarisira kuti inge iriko kubvira zvino kusvikira mukunopera kwemwedzi uno nyika yose, zvokuti nyika yose inofanira kuti itekeshere nemvura muvhiki ino yatiri kusvikira pakunopera kwemwedzi.
Vamwe vanga vari kuchema nyaya yekupisa kwekunze. Mvura yamuri kutaura iyi ingabatsira here kutonhodza kupisa uku?
Mvura yatiri kutaura iyi inofanira kuti ibatsire chose, nokuti ichanaya kwenguva yakati rebei sezvandareva kuti kubvira zvino kusvikira pakunopera kwemwedzi waDisemba tinoziva kuti mvura iyoyi inge iriko kunyika yose. Saka inofanira kuti ibatsire chose, uye kuti mapisiro ekunze anofanira kuti aderere zvakare nokuda kwekunaya kwemvura iyoyi.
Avanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze mubazi rinoona nezvemamiriro ekunze remet department vababa Maketa vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Masangano anomirira vagari vemuHarare anoti Combined Harare Residents Trust kana kuti CRA, Harare Residents Trust ne Combined Water Alliance Abatana nasi akaita musangano nevatori venhau achipa maonero awo pamadambudziko ari kukonzerwa nekusvibiswa kwemvura yemudhamu reLake Chiwero iro rinonzi riri kusvibiswa nekanzuri yeHarare. Masangano aya ati ane urongwa hwekunyorera kumutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuti vatare dambudziko iri sechimbi chimbi kuitira kuti rigadziriswe nekukasika. Izvi zvinotevera mashoko akaziviswa neZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks ekuti mhuka dzesango, hove, shiri pamwe nezvipfuwo zviri kufa mushure mekunwa mvura yemudhamu iri iyo inonzi yave nemuchetura wakonzerwa netsvina iri kupindamo ichibva muguta reHarare. Tatumira mibvunzo kumutauriri weguta reHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mibvunzo iyi pataenda pamhepo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Mvura iyoyo yatorone ukasha yekuti inogona kuramba ichikwadza upenyu hwemhuka dzinosanganisira nehove zvakare, zvekuti vanhu chaivo kuimwa mvura iyoyo kuchatonetsa nekuti yesito kuHarare. But kuona ichibuda mumatepi iri kubuda iine tsvina iine kunhuhwa kusinga iko.
Iyo musangano wamaita nevatori venhau vekanzuro yeHarare vanga vaine umiririro here pamusangano uyu kuti munzwe wodivirawo kuti vari kuti
isusu kwemakore akati wandei taiedza kunge tichikurukura neguta reHarare pamusoro penyaya idzi. Tarisiro yedu zhinji yainge yekuti Environment Management Committee ndiyo itange ichiratidza kutungamira nekuti dambudziko iri harina kutanga nhasi. Saka nhasi patange tichiita musangano wedu hatina kukokera wamiriri weCity of Harare. Tanga takangokokera vemapepanhau tichikokerawo nemastakeholders watinoshanda navo vanomirira vagari nemamwe mainterest groups. Weguta reHarare tine urongwa hwekuti tichange tichivapatanidza pamwe neparamende tichiona kuti nyange vemaminista weenvironment nevelocal government kuti taita sei nenyaya iyi. Isu tiri kuda kushuvira kuvaona vachimhanya mhanya kuti zvinhu zvigadzirisike, asi takaita nhasi inhanga nyaya yekuti tiunze nyaya iyi pachekerere kuti kune zviri kuitika, asi vanofanirwa kunge vachizviita. Havasi kuzvitora, havasi kutirimuka, havasiri kuzvitora nemoyo wekuti tigadzirise upenyu hwevanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kubaya follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo kare govanaiwe nevamwe. Masangano anoshanda akazvimirira munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevechidiki dzevanasikana pamwe nedzemadzimai anoti uwandu hwevanasikana vasati vabva zera vari kutengesa miviri yavo senzira yekuwana nayo raramo huri kukwira. Masangano aya anoti panoda kuitwa mubatira pamwe nekukasika kuti dambudziko iri rigadziriswe sezvo riri kukanganisa upenyu hwevana ava. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo dzinosanganisira Hopley, Mabvuku neEpworth muHarare, Chitungwiza neDombo Shava ndedzimwe dzinonzi vana vane mazera anogona kutangira pamakore 14 vari kuita chipambi nevarume vamwe vanogona kunge vaine makore anodarika 50 ekuberekwa. Dzimwe nguva vanasikana ava vanonzi vanopiwa dhora rimwe chete rekuAmerica semubhadharo wekuita zvepabonde. Muzvare Primrose Manyange, musikana anogara muHopley, vaudza Studio 7 zvimwe zvavanofunga kuti zvinogona kunge zviri kukonzeresa kuti vasikana vadiki vemunzvimbo iyi vatengese miviri yavo.
Tiongotesa mno muopli vashinja vashuwa nadika no gararega. Vashigara rega wakadara ndete. Mwana da kujwa. Wana da kufake. So vashinji the best thing that they could do. Wanu kwa kutungoti it's better chenda chi. Tutengi sedi mwe. Plus wangi wacho wani kwa kuso. Furi wawo futi ni wano wakuru wano gara mno.
Mumwe musika na wechidiki. Muzare mablo jamu. Wano gara kudombo shava. Wano tivabereki. Wano kusundira ova na madiki mkuita chipambi.
Vabereki wano fanira kuziwa kuti. Wafanira kuita tika ipa. Mbelepe wana wachuona, nekuti jumuzi wachu wana wano pedzira waita sekutezira, nekuti kunyange wakuru wano tawara kuti mbozi kushika mfenje ufana nyina.
Mukoma na vazera anoshanda nesanga anore Female Students Network Trust, wano beti kubamudiki, wano tinamo ndio onzere uru, pakutengeswa kwe miviri ne wanasikana ava.
Vanhu vari kunonga sose nemuromo vana vadiki vari kuengage in prostitution zvakanyanya kutrya kuti vangaoneka mari kekuti vangatenge chikafu vakararamisa mhuri nekuti vakada kupinda mumadhorobha vachinotengesa kanzuri iri kuvatevera ichinotora zvavari kutengesa zvacho.
Sangano reGirls and Women Empowerment Network rinoti patsvakurudzo yarakaita maererano nenyaya iyi zvakabuda pachena kuti dzimwe nguva vanasikana vanoita chifambi vari kushaya dzidziso yakadzama kubva mudzimba dzavanogara. Mukuru wesangano iri Muzvare Kumbira ikaiya vanoti kutengesa miviri kwevana vadiki ava haisi sarudzo yavanoita asi kuti vanenge vachitombonyikidzwa.
Haisi sarudzo kuti tingati vechidiki vari kutengesa muviri nekuti pamazera aya pamutemo wenyika yeZimbabwe kunoti vana vemazera iwayo cannot consent havakwanisi kuvhuma kuti ihe ndinoda kana kuti handiti bonde. Saka neni dzimwe dzenguva tokuti vana ava vari kungombonyikidzwa. Kasarisa zvakare vamwe vacho mukusatoziva kuti zvii zvinenge zvichimboitika vachishungurudzwa vachimbunyikidzwa vachitambiswa mumwe chandozopedzera vava vana amai ivo vachiri vana vadiki.
Asi mukuru anoona nezvemabhizimusi achiri kukura mubazi rinoshanda nemadzimai Engineer Francis Gondo vanokurudzira vasikana nemadzimai kuti vatore mikana yakachena yekuzvisimudzira yavanowaniswa nehurumende.
Madzimai mamwe echidiki ari kutozviitira zvinhu zvemaoko. Saka tinoti huyai tishande pamwe chete neministry nemapartners atinoshanda nawo kuti tikusumudzirai muite mabhizinesi enyu muite mari.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Ekeni achifamba vanoti panoda mushandira pamwe kuti dambudziko rechifambi muvana ripere.
Varume ndo vatinoda kunyanyotaura navo. Isu tinotoda kuti vauye tiwirirane kuti vachengetedze vana nekuti hanzvadzi yako mwana wako. Mwana wanzadzi yako asikonoti ndivo vapari vemhosva idzi vari kumbunyikidza vana pabonde. Vanofanira kuchinja mafungiro avo nemaitiro avo. Pavanonwa doro kumabhava ngavazvitaure nyaya idzi kuti vana vadiki havabatwi. Uye mudzikereke chaimo chaimo titaure nyaya idzi nekuti vana ava vakakosha.
Commission inoona nezvekuwaniswa kwemikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi yeZimbabwe Gender Commission inoti kutengesa miviri muvana hakusi kuitika mumadhorobha chete asi kunzvimbo dzakafanana nekunocherwa zvicherwa kune makorokodza uye nemumigwagwa mikuru yenyika inofamba magonyeti. Vanasikana vanoita zvekutengesa miviri ava vanonzi dzimwe nguva vanotapurirwa zvirwere zvepabonde kuita pamuviri panenge pasina kurongwa kana kusapiwa mari yavanenge vawirirana nevarume vavanoita zvepabonde navo. Gwaro rakabuditswa nesangano reAssociation of Child Protection Professionals muna 2022 rinoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kupa kuti vanasikana ava vatengese miviri yavo asi chikuru inyaya yenzara. Gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo dambudziko iri richinyanya kubata vanasikana, vanakomana vari kutengesawo miviri yavo. Zvimwe zvinonzi zvinosunda vana kupinda mumambure aya inyaya yekutungamira mhuri mushure mekushaya kwevabereki kana kushandiswa nevechikuru vanenge vavanyengedza kana kutumwa nevabereki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuruko taro zvakudzivirirwa kwenyika muIsrael, vaIsrael Cards nhasi vati Israel inenge iri iyo ichange ichiona nezvekudzivirirwa kweGaza kana hondo yavo nechikwata cheHamas yapera. Vachinyora padande mutande reX vaCards vakafananidza muono wavo rezvinhu pari zvino muWest Bank. Mauto eIsrael anopota achipinda achiti ari kutsvaga matororo anganisa magariro evanhu. TikTok nekambani yairi pasi payo iri kuChina yeByteDance vasvitsa mapepa echimbi chimbi kudarira pamusorosoro muAmerica reUS Supreme Court Vachikumbira dare iri kuti rimbomisa mutemo wakanangana nekumanikidza ByteDance kunge yabvisa app inobvumidza kuiswa kwemavhidhiyo mapfupi padandemutandira 19 kana kuti yorambidzwa kushanda muAmerica. Apo kwasara shondo rimwe chete kuti zoro rekisimusi risvike, vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu hazvichina kufanana nemakore akare apo mumaguta nemadhorobha mungadai riri besanwa ratengi vanotengesa nevanongozvifambira vachivaraidza nguva vachiona zvitengeswa nepamafafitera kana kuti window shopping. Vanotengesawo havana mufaro sezviri kutaurwa nemukuru werimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai, ava vanoti danho riri kutorwa nehurumende rekusunga nekutorera vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvinonzi zviri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo ratowedzera kushayikwa kwebhizimusi munhengo dzavo pamwe neveruzhinji.
So yeah, ma members edu mazhinji are affected ne operation iyo iri kuitwa ne government. So vazhinji they are not able, havana vasikwanisa kuimporta zvinhu, and both kana watoimporta kuunza kubva kune zvimwe nyika panguva inoyi ndokuti utokwanisa kuita mari. Saka iroro redambudziko riri kubatawo mamembers edu, tinovimba kuti nokufamba kuri kuita mazuva takusvika kuKrisimusi business ichatanga kusimuka.
Vawadzai vanoti danho iri rave kukanganisawo vezvitoro zvidiki ava vaisimboigirwa zvinhu kubva kunze nenhengo dzavo.
Ange tichitotaura nemamwe mamembers edu ari mubhizimusi rokutengesa mapatsi edzimota nezvimwe zvakadero, maservice kits ezvimota, vachitaura kuti nenhau yeoperation iyoyo havasi kukwanisa kuhodha zvinhu zvakakwana nokuti makambani anosihodhesa aya haasi kunatsokuunza zvinhu semaunzira avari kuita. Saka kwatova nekashotage mbichana especially kumapatsi ezvemota.
Mutevedzeri wemunyore mukuru wesangano revashandi reZCTU vakuda kwashe munengiwa vanoti chikuru chaita kuti vanhu vasatenga semamwe makore inyaya yekushaya simba kwakaitwa nemari yemunyika yeZig, kunyange hazvo vashandi vakanzi vapiwa mari dzemabhonasi.
So zvazvinoreva ndezvekuti what workers win on the collective bargaining table they lose it through mandatory policy nema statutory instruments. So Christmas kana kutoti December asvika hazvizi kuoneka chiro matinofamba nematinogara. Zvinoratidza kuti aggregate demand of goods and services is actually shrinking and going down, and we call upon government to increase disposable income kuvashandi so that they can stimulate business, nekuti vashandi ndivo maconsumers emagoods and services. Kana vasina mari zvazvinoreva futi ndezvekuti mabhizinesi haagoni kusimuka.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotsigirawo nyaya yekuti vatengi vashoma gore rino zvichienzaniswa nemamwe makore, vachiti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Business rakati dererei. Of course gore rino rari gore rakaoma nenyaya yedrought yatakanga takatarisana nayo, saka zvakaaffecta makambani akawanda, zvakaaffecta vanhu vakawanda in terms of ma diminished earnings nema incomes. Yatakaona maformal businesses ezvitoro achivhara, some retail outlets over the course of the year. Saka I think gore rinorara katome tikudarisira kuti gore rinouya zvinhu zvichashanduka for the better, zvichaimprova. Tinotarisira kuti mvura, tinowana mvura yakakwana kuti tive nego rakanaka, zvinobatsira kuti ikonomi yedu inge ichifamba zvakanaka.
Dai kare kare apo vashandi vaitambira nenguwani mari dzekutendwa kushanda kwavakaita gore rose dzemabhonasi dzinoya mumwedzi wambudzi, muzvitoro zvembatya, midziyo, chikafu nedzimotokari mungadai muri kuitwa semizinda yenyuchi riri besanwa vanhu vachipfachura chedikita ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 pastudio 7 apaiwa nyika yaure uzanupipa itonge vanha taneta nevanhubva nyika pano pamwari ngauti nziro tsitsi taneta navo.
Pane mumwe atanza achibvayo musiye yakadaro musiye yakadaro, aiwa achibvayo tadangomukurudzira kuti aiwa anyatsotarisa kuti vana vezimbabwe akamira sei, ndati tioma industry. tishandi, tuanozo kuita sabude zimwenjika. Chete, ndonye airi po chete. Kosea chizopano na nimaritza huku dara. Ando initu nifuwa huku dara. For example, wesa ondamba braga, ndi waifanongo chuhone kira mnjika. Achuhone kira mnjika, kutaya wana enesu, ndaka ita isu. Si developa sport mnjika. Paimba o, wanimba sekere kao. Taru wa mwano, jingo pari za shoko na mwari. Kete kuzopano, wakadaru, isu chupita. Adeo ima shoko angu chete.
Makati yo washa marari wa Studio 7. Ndine chikumbiro chekuti mundibatsire nemumwe chete weMazimbabwe Immigrant Lawyers. Ndikukumbira kuziva zvandiroda kukumbira kubatsirwawo mazvita enyu. Uye neusiku wakanaka nezuva rakanaka.
Studio 7 makati varejunga. Ah, tiri pakaro yapa zvari pevhu zvari tichita zvakaoma. Amai mnanga kwa wawu ya kulu usupani Aizu maproject waipa munu turu kuti ngeyo 3 munu 3 aaaaaa kiwa yewa kumana ndozi kutu wa endeka do maproject achi yewa ya kumana suti munu anita kutu walipu watu ku 3 aywa imbubu seo na wizi 3 suwebe suju 7 aywa tu seo na wizi
Studio 7 apo wakati ni venyu mwari kutaura na baba wa Marudzi kuno ku Zimbabwe kumasingo ndangani chikumbira avo vana mukoma Jonga vana mukoma Blessing Zulu muvudzevo vanhu vezano PF vanotungamirira nyika ine Zimbabwe kuti vanozivavo here kuti muno muZimbabwe mune nzvimbo dzine vanhu vakurarama nemamengo avanoindotora kuipo value vanongotora chero mamengo akavora kuti vawane kubatsirikana nokuti zvara chai chaiyo yatamba vanhu tsvina saka tanga tichikumbiravo kuti muvudze vari kumaofisi kumusoro koko vanorya vachiguta vanomwa mvura yekutengwa yai kuti vanhu venyu vakufa nenzara kuno kuchiredzi vanhu vofa nenzara kuno
tinotenda Senate kuti yabvisa mutongo wedeath penalty asi kuti zvishande maextrajudicial killings nekunyangariswa kunoita vanhu kuyo ngakuinvestigatewe kuchitongwa vanhu pere ndokuti tione kushanda kwazvo zvinenge zvaakuita kuti mapoliticians vachatuma vanhu kunoponda vanhu vichiziva kuti hatitongerwi rufu uye tikatarisa kuna ana China uko shamwari dzedu havana masacred cows kunotozwa memba yepolitbureau chaiyo ende vechiurawa hatikurudziri kuurawa kwaanhu asi kuti vanhu ndavatongwe vobatwa nemhosva kana vaba vechitorerwa zvavaba
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chelive talk chevechidiki chethe connection na 8 PM nhasi tiri kukurukura nezvenhau yevechidiki vanonzi vanofarisa zvekurasamiswe munguva dzezoro rekisimusi negoredzva voguma vapinda muna taisireva kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne7255 shortwave zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa chefood deficit mitigation program asi vamwe vari mumatunhu akasiyana-siyana munyika vanoti chikafu chiri kunzi chinokwana ichi hachisi kusvika kune vanhu vose Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department razivisa kuti dutu mupengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi asi ranga risina ukasha hwakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Ntungamiri Nkomo.